This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare paStudio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, zvita 28, 2014. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Munokwanisa kutinzwa paindanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Kana kuteerera pa Facebook page pedu inoti www.facebook.com/voa.shona. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT roronga kuenda kumatare kana chigaro chava munyaradzi kereke chakasanza achichina munhu zvichitevera kudzokera kwavo kubato reZANU-PF. Meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kunyange hazvo gore ra2014 rakanga rakaomera vagari, vanotarisira kuti gore ra2015 richange rakareruka.
Igore ranga rakaoma nekuti zvikutarisirwa navagari zvizhinji zvacho zviri kutinetsei kuti zvibatanidze. Guta raunatsomira mushe nekuoma kwakaita nyika. Ndo capital city, saka kuoma kwenyika kunobva kwanyatsooneka, kunooneka muno muguta reHarare nekuti ndokupa muongo wenyika.
Iyi ndiyo misoro yenhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDC notungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti riri kuronga kuenda kumatare kana chigaro chava munyaradzi kereke chokuve mumiriri weBikita West mudare reParamende chakasanzi achichina munhu muchichitevera kudzokera kwavo kubato reZANU-PF. Vakereke vakakwikwidza musarudzo dzapera vakazvimirira voga. Munyori mukuru weMDCT waDouglas Ngonzora vanoti bumbiro remitemo idzva rinoti kana munhu akajoina rimwe bato kana kubuda mubato iri anenge ari nhengo yeParamende, chigaro chake chinobva chave kukwikwidzwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakereke kuti tinzwewo kubva kwavari pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMonzora.
Ichokwadi, mutemo wedu weconstitution unotaura iwo kuti kana munhu akapinda semember of parliament akamirira bato raakamirira akazochinja akaenda kune rimwe bato aita inonzi floor crossing, saka anobva asiya siti iroro kuendiwa by election one wovhota zvakare. Takabva tanyora zvakare paconstitution kuti kana munhu anga ari independent akajoina bato zvinoreva kuti siti iroro rasara risina munhu. Saka vakereke vakapinda vari independent vakabva vatiwo vakunojoin ZANU-PF pavakaona kuti vamunangagwa vapiwa chinzvimbo savice president. Saka zvazvinoreva ndezvekuti siti reBikita iroro harina munhu nekuti munhu wacho acrossa floor samember of parliament. Ndo zvinotaura mutemo wedu.
Saka matima tanga here kutora matano yekuti nyaya inge ichigadziriswa?
Kwete zvazvo nekuti tiri paholiday yeChristmas sekuziva kwamunoita, asi tiri kumirira kuti kana zvichinge zvangodaro chete isu tiri kuenda kumatare, kwete nokuti toda siti iroro seMDC kuti tiri kwikwidze, kwete asi kuti toda kuti mutemo watakadzika weconstitution uteedzerwe. Nokuti mutemo unotaura kuti kana munhu asiya bato aenda kune rimwe bato, kana kuti kana anga ari independent ajoina bato, kana kuti kana anga aine bato achinja kuita independent anosiya siti iroro. Nokuti vanhu vakamuvhotera saindependent kana kuti vakamuvhotera semhembo yebato, saka ndo zvinotaura mutemo izvozvo zvinofanira kuti zviteedzerwe. Saka kana zvisina kuteedzerwa izvozvo tichaenda kumatare kuti mutemo weZimbabwe weconstitution uteedzerwe.
Sei makarega mai mujuru vachiramba vari nhengo yedare reParamende imi muchida kutarisa nyaya dzemitemo idzodzi?
aiwa taizviziva hedu kuti ndo zviripo taifundidzira kuti hurumende iripo ichagadzirisa zvinhu izvozvo. Saka kumira kwataka takaita taifungidzira kuti zvichagadziriswa. Tikaona kuti vamugabe nepati yavo havadi kutevedzera mutemo weZimbabwe.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare kunyanga neStudio 7. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kunyanga hazvo gore rino ra2014 rakanga riri gore rakaomera vagari veguta ravo, vanotarisira kuti zvinhu zvichange zvakareruka mugore ra2015. VaManyenyeni vanoti guta reHarare rinonyanyoonekwa kuomerwa kwaro sezvo riri iro guta guru renyika, zvokuti panenge pakosora hurumende nairowo rinonzwawo kurwadza kwacho. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pekupera kwegore ra2014.
Igore ranga rakaoma nekuti zvikutaswa navagari zvizhinji zvacho zviri kutinetsei kuti zvibatanidze. Guta raunatsomira mushe nekuoma kwakaita nyika. Ndo capital city, saka kuoma kwenyika kunobva kwanyatsooneka, kunooneka muno muguta reHarare nekuti ndopamuongo wenyika.
Kanzuri yanga ichisangana nedambudziko guru zvakafanana nenyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa, kuvhurwa kwemadhireni anorasa mvura nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungatarisira kana kuimbisa vagari kuti zvinenge zvagadziriswa mugore rinouya?
Zvese izvo zvamuri kutaura zvichaedza kuzvigadzirisa, asi zvinotinetsa kuwana mari yakakwana yekuti tizvigadzirise zvese nekuzvigadzirisa zvese panguva imwe chete. Saka mumboti apa bati togadzirisa, apa bati togadzirisa. Madhireni ari kutaura iwaya akamboti shungurudza masvondo mashoma apera. Takatoavhura katatu, kuachenesa katatu. Asi mvura ikauya yakawandisa zvakare, anogona kukurirwa. Mapotoro amuri kutaura makomba ari mumigwagwa idambudziko ratinaro. Nekunaya kwatotanga kuita mvura, dambudziko racho tichatonyanya. Izvozvi kutaura kuno nepakati peholidhe, vari kutoshanda vashandi vedu kuedza kuvharavhara panenge panyanya kunyangarisa. Dambudziko redu ndekuti hatina mari yakakwana yekuti tiite zvese zvatinosvikira kuita kuti guta redu ripunduke zvakare.
Kouyawo dambudziko remvura, tinonzwa vagari vari kuchema kuti mvura iri kunetsa muguta. Zvii zvamungavataurirawo pamusoro peizvi?
Nyaya yemvura iri kuvanduka zvishoma nezvishoma. Mvura kune dzimwe nzvimbo yakutanga kuenda. Asi ndikugamuchira chimwe chichemo chiri kubva kuvagari. Vamwe vari kuti mvura iri kuuya isina kuchena zvavanotarisira. Inyaya yatiri kuongorora kuti chii chiri kumbonyanyoitika, nekuti isusu kana taakupomba mvura ichiti impinde muvagari, tikutarisa kuti inge iri mvura yakachena inonwika isina kana chainombopomerwa. Asi ndikusangana nekakunyunyuta kakati wandei kevagari vari kuti meya, mvura yenyu imwe iri kuuya ine tunhongwa nhongwa turi mairi. Vamwe vanondotumidzira nemifananidzo yacho. Saka zvinhu zvatiri kuongorora kuti hatisi kupedza dambudziko wani tichipinda mune rimwe. Saka mvura iri kuuya ngaiuya yakati chenei, vagari vachiitambira, vatina kuidaira mairi kuti mvura yakachena inonwika isingazezese.
Ava vanga vari meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Uwandu hwemari yakawanikwa nenyika kubva mukutengeswa kwegoridhe hunonzi hwakadzikira nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana mukati memwedzi gumi kusvika muna gumi guru wegore rino. Gwaro rakaburitswa neChamber of Mines of Zimbabwe rinoti nyika yakawana mari inoita $502 million, zvichienzaniswa ne$534 million yakambowanikwa munguva imwe chete yegore rapera, kunyange hazvo uwandu hwegoridhe hwakakwira kubva pa11,758 kilograms kuenda pa12,363 kilograms. Izvi zvinonzi zvine chekuita nekukwira kwemari inodiwa mukuwanikwa kwegoridhe pamwe nekuderera kwemitengo yezvicherwa pasi rose, izvo zvinonzi zvave kuisa parumananzombe boka rezvicherwa. Bepanhau reDaily News rinotiwo hurumende mwedzi wapera yakamisawo kushanda migodhi gumi nemumwe yakawanikwa isiri kutevera mitemo.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
E Yachika nguye kuti tikuendesei kuna Blessing Zulu Studio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Mufaro Mudiwa vanodzidza ivo pachikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuBulawayo. Tinokutambira nemufaro mukoma Mufaro.
Zvakanaka ivo.
Mukoma Mufaro, imi muri kuita zvidzidzo kuNUST, muri kuita chemical engineering ndizvo?
Ndizvozvo baba.
Mamugore rechishanu?
Mamugore rechishanu, yeah.
Mungatiudze kuti semudzidzi ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Matambudziko atiri kusangana nawo pazvikoro actually kushaikwa kuna mari yekuti tinge tichishandisa pakutenga zvikwanisiro zvatinonge tichifanirwa kuva nazvo kuti tinge tichikwanisa kudzidza, zvakaita semalaptops nemari dzekunge tichigadzira maassignments edu. Uyezve tinomboita imwe nguva yekuti malecturers vanotadza kuuya kumalecture konzero tisingatizivi whether kuti kushayikwa kwemari yekuti dzivabhadhagwe kana kuti tinge tingari papo tinenge tina kujekeswa kuti zvinenge zvachifamba sei. But actually ndomatambudziko atinosangana nawo kana tichidzidza.
Imi vabereki venyu varipo here kana kuti munozokwanisa sei kuti munge muchibhadhara mari nezvimwe zvinodiwa?
Inini vabereki vangu havapo, asi kuti wanira ndeisa mari actually ndinototi patinenge takazorora kana ari maweekend pakupera kwesvondo ndinopindawo mutaundi ndichitsvaga zvimabasawo zvinenge zvichimuka izvi zvakafanana nokuti maybe kana pakaita magonyeti anenge achinzi offload nemakambani vanenge vachi offload tinosvikawo ipapo tichikumbira kunge tichibatsirwa tichishanda nenzira iyo kuti tiwaneyewo mari yekuti tikwanise kunge tichinzira mberi nezvidzidzo.
Kana muchiti vabereki havapo muri nherera here vakashaya?
Vabereki vakashaya.
Vakashaya mani makore mangani?
Actually ndakashayikirwa nomubereki ndiri pafom 3 papo ndanga ndine 17 years.
Makakwanisa sei kubva ipapo kuti munosvika kuNUST?
Kubva ipapo ndiri fom 3 ndandinyore elevhu yangu. Ndanga ndine umwe mubereki waindibatsira. He was a well-wish actually. Aindibatsira nokuona kushingirira mandaita nezvidzidzo zvangu nekugona kwandaita pazvidzidzo zvangu. Then makore matatu ekutanga ndiri pauniversity ndikabatsirwawo noumwe businessman anga ari muBulawayo. Ndanga ndaapproacha kuti nemaresults angu ndichimutaurirawo chishuviro changu kuti ndaida kuachivha zvinhu izvi. Ndakambozama kuapulaira mascholarship but zvisinei ndakakundikana. Asi ine nyasha dzamari dzakaitawo munhu aikwanisa kundibatsira kusvika pamakore matatu ekutanga ndiri pauniversity. Then after that ndinobva azopererwawo nemari ndikazokwanisa kunge ndichitiwo ndikatibatabate ndoisa chimari chandinenge ndawana kuchikoro. Saizvozvo. Saka gore ino ndiri mugore rekupedza chidzidzo changu ende ndomararamira ndizvidzidzo.
Hurumende ichiri kubatsira here? Nekuti sumazuva takambodzidzawo zvainetsa asi taikwanisa kuona atingati magrants aya nehurumende nezvimwe zvikwereti zviri kufamba sei?
Mukoma ipapo achingi magrants amuri kutaura akatopera nemi panguva yamakadzidza nekuti nesuwo taitofungidzirawo kuti da zvitatibatsirawo asi hatina kumbobvira tanzwa nezvavo. Ivo chavanoda kuzvikoro imari yavo chete ende vanotonetsa kana vosi ungabhadhare mari yavo zvakanaka vasingatarisiwo kuti unobva kupi situesheni yacho yakamira sei chero kada kuti uzama vataura. I think nyaya yemagrants amuri kutaura hatseva zvino zvazvo hapana kubatsirwa tukuwana kubva kuhurumende.
Mubvunzo wekupedzisira mukoma Mufaro, makashayikirwa nevabereki muchiri fom 3 asi mashingirira masvika mugore rekupedzisira kuNUST uko, ende api mashoko amungadiwo kupa vamwe vechidiki?
Vashoko anikada kupa vechidiki especially vari muZimbabwe kana vatombodi uri musituesheni yakafanana neyangu, don't ever lose hope. Asi kuti tsvaga nzira dzaunongakwanisa kudi kuita kuti ukwanise kubudira mupenyu hwako nadzo especially kana uri mudzidzi yakaita seni, nokuti parishona vanhu vukandarira maoko hapana chinobuda asi semurume unofanira kutomira mira kuita kuti ukwanise kuachivha zvaunengoita kuachivha nokuti kuvanherera actually haisi mhosva asi kuti ndozvona zvinenge zvakadirurongwa namwari saka unofanira kukwashanisa mukana waunenge wangowana pese kuti ukwanise kunge uchibudirira muzvidzidzo zvako.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Mufaro Mudiwa nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai.
Aiwa, vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Nekudaro ngaisiye matambo. Manga makateerera kune mukomana Mufaro Mudiwa anodzidza pachikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuBulawayo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing, tinoemba kuti chirongwa chako chiri kupa dzidziso kune vechidiki vakawanda. Kambo zviri kunakidza kubva kuna Alfred Kamunjoma chikomana chepauzumba apo ndinoimba manakidzwa nako kambo muchigadzirira kupinda mugore ra 2015 sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT roronga kuenda kumatare kana chigaro chava munyaradzi kereke chikasanzi achichina munhu zvichitevera kudzokera kwavo kubato reZANU PF. Meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vanotarisira kuti gore ra 2015 richange rakarerukira vagari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Marvelous Muhlanganya uye.